Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu kukadzi 21, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu strictly panyaya yehutungamiri tine constitution. Constitution inotaura kuti ndiani anoasanga eri papi nenguva iri. Takaenda kuCongress muna 2014. Congress kanoshara, President Sangraisa President. Congress kanoshara Chokozani Kupe sa Deputy President. Ikanyora paconstitution kuti kana vatsvangirai vasipo Chokozani Kupe ndiye anoacta because ndini ndakaelect.
Mubato remDCT moita kunetsana kunotyisa nenyaya yehutungamiri. Tichanzwa kubva kuna muzvare Chokozani Kupe.
Kuna Deputy President anofanira kuacta kana President asipo. Zvino tine matatu. Kana tine matatu, even President yava vatorina simba sedevanga varipo rokuti anofanira kuacta ndiani. Pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoacta ndiani inational council. National council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuacta.
Tichanzwawo kubva kuna vaNelson Chamisa.
Reserve Bank haikwanisi kupa makapitari kudiwa. Tichavanyadze mari inopfuura 2 billion industry chete. Kana tofunga kuti ivo ngavaite mapolisi zvekuti munhu akaonesa mari yake anokwanisa kuiwana kureserve bank. Tingatomandira polisi yavanoita. Anonga aonesa madividend ake ngaakwanise kuaona.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kuvandidza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaive mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai avo vakaradzikwa kumusha kwavo kuBuyera neZuro vakaradzikwa panguva iyo mubato mavo matanga makakatanwa anotyisa pakuti ndiani achatora chigaro chavo pakati pavaNelson Chamisa vaElias Mudzuri naMai Chokozani Kupe. Pakuradzikwa pavatsvangirai panonzi pakaitawo bata murefu bata mupfupi. Vamwe vechidiki vebato iri vachiti vaida kurova muzvare Kupe, munyori mukuru webato vaDouglas Monzora uye vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaAbednego Bebe. Vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekuramba nyaya yemubatanidzwa weMDC Alliance uyo une mamwe mapato manomwe anopikisa ari kubatana neMDC musarudzo. Nyaya yemhirizhonga iyi yashorwa nemuzinda weAmerica uye sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP. Sangano iri rinoti chiri kunetsa inyaya yekuti bato iri roenda kuCongress here kana kuti rongotambira zvakabuda kubva kuNational Council yebato zvekuti vachamisa vatungamire. ZPP inoti nyaya ikasagadziriswa inogona kupedzisira yaita kuti bato iri rive nekunetsana kunotyisa. Vamwe MDCT vanoti vanoda kuti pauye vana mutongi gava vekunze kuzobatsira kuyananisa vari kunetsana ava. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika muna chikunguru zvekuti bato iri rikaramba richinetsana zvicharinetsawo kuti rikwikwidze zvine mutsindo musarudzo. NeZuro paLive Talk Studio 7 yakaita hurukuro navachamisa uye namuzvare Kupe. Ngatinzwei kubva kuna muzvare Kupe nezveutungamiri.
Isusu strictly panyaya yehutungamiri tine constitution. Constitution inotaura kuti ndiani anoasanga eri papi nenguva iri. Takaenda kuCongress muna 2014. Congress kanoshara, President Sangraisa President. Congress kanoshara Chokozani Kupe sa Deputy President. Ikanyora paconstitution kuti kana vatsvangirai vasipo Chokozani Kupe ndiye anoacta because ndini ndakaelect. Ende zvakanyorwa kunzi izvona Deputy President akaelectwa directly neCongress anotoacta kana President vasipo. Saka kune vamwe vaviri vakakwita at the pleasure ya President. saka ndiyova kuti uya kuzoda kubvuta masimba ne mhirizhonga saka isusu hatibvumirani nazvo izvozvo tikuti ngatidzokerei mubumbiro nemutemo MDC yakavambwa nebumbiro nemutemo MDC yakavambwa tichitarisirwa kuti tiri vanhu vanenge vechirespekta bumbiro remutemo tichiimplimenta zvinhu zviri mubumbiro nemutemo sezvazviri sezvatakapiwa necongress
Muzvare Tokozani Kupe vachitaura vari parunare kubwera pastudio 7 live talk vange vachiita chirongwa ichi Jonga Kandemiri naTungamiri Nkomo vakataurawo navachamisa
hapamborina confusion Jonga nyaya iri pachena semusana wembudzi hapana zvamungamboti pazonzi pane zvakavigwa kana kuita sei bumbiro remutemo reMBC rinotsanangura kuti panoshayika mutungamiriri kana kuti paanotinda siya basa pane chinofanira kuitika mutevedzere ndiye anopinda oekta zvino pabumbiro redu remutemo mukanotarisa mubumbiro redu remutemo ratakagadzirisa tine madeputy president matatu hachisi chokwadi cheuri kunoona kunzi elected ndiratidzei close one zvayo inotaura kuti elected tinotaurwa pa9.21 sekutaura kwandaita muchirungu ndechekuti kuna deputy president anofanira kuekta kana president asipo zvino tine matatu kana tine matatu even president chaivo havatorina simba sedevanga varipo rokuti anofanira kuekita ndiani pamutemo anofanira kuva nesimba rokuti anoekita ndiani inational council national council ndiyo inogadzirisa kuti uyu ndiye anofanira kuekita saka mukatarisa panyaya yebumbiro remutemo ndozvatakaita kuti zvataa kuenda kuno dambudziko ratiwira izvi toita sei nokuti nyaya yanga iri painga sembori yamai Kupe yanga iri pakati pangu navamudzuri mai Kupe ndikutoshambisika kuti vazouya nhasi vava kutaurawo kuti ndiri kuekitawo aiwa katakuita chidhanga chidhanga kana kuti kutungana kwembudzi isatiri kupinda imomo takaenda kudare tikati ndo nyaya iri pano titiudzai kutoita sei tikaudzwa zvakanakanaka nokuti article 18 yeconstitution yemdc inotsanangura national council ndo ine simba rokuti panenge paneseka neseka zvinhu zvakawanda inoteketedza zvinhu kuti zvifambe nemazvo ndozvaikaita kati pachinguva chidiki vachamisa chimbofana yobata nokuti zimaonere ndiyo kuti madokita Kupe vakambobatawo kanenge kaviri vamudziri vakambobatawo kanenge kamwe chete inini chimbobatawo ike zvino takatarisana nenyaya yekuti tigadzirire nyaya dzisarudzo nekunge dzakatikoshera asiwo tichitarisa kuti tiita zvimwe zvinoita kuti tigadzirise kuvana substantive president anofanira kuzongopinda pachinzvimbo chekuekita kunzimbakato hakusiziriza kureva kuti ndiwo rusi anofambisa uchitsigira nokuseya zvakabva kumaprovinci edu zvakabva kuvatsigiri vedu youth assembly women's assembly zvakabva kuvamiriri veparamende vanogara mukanzuro zvikabva zviri resolution yanga iri kuexecutive zvose izvi ndozvatakatevedzera zviri mubumbiro remutemo hatidi kunyebera nyika toti pane bumbiro remutemo rachorwa tinofamba nemutemo tinofamba nemurawo ndomurawo zvaunotaura ndozvatichaita kana tichinge tapedza izvi kuti acting aripo semaitiro andiri kuita ndichatoona kuti mangwana chaivo chaivo nebasa randemuchiita paazosai ndopanoperera nyaya dzose nokuti ndo pahedquarters yepati kana pano anenge achiti ane chitemo kana kuti ane gunun'uno anouya nayo paazo togadzirisana pane kuti tichinge tichiti takuda kuuya kuzotaura pastudio 7 toita kunge vanhu vasina maturo mukuru wedu achakazorora achangozorora toita kunge tiri kumusora kuti tatambonyatsochema taakupinda munyaya yebokoto risina kana nebasa rese ine handidi kupinda ikoko neurongwa tiri kugadzira musangano mangwana ndiri kutokoka vanhu vese vanofanira kunge vachiita basa remusangano kuti ringe richiitwa nevanokodzera vanenge varamba vanenge vachiramba izvo vati vari kutora mutemo kana nyaya yanetsesesa inodzokera kudare remusangano rinogadzirisa zvinhu nokuti zvinhu zvose tisanyaurangani musangano ndobasa ravo kuti vanhu kana tatadza kuzivisana hatiendi pamatv hatiendi panhepfenyuro kuti zvatiri kuita izvi totanga kutaurira naipapo tiudzana makobvu nematete tofugura hapwa vanhu voona kuti muhapwa medu munei musi wasekuru haungofunurwi nokuti ukafunurwa unozobudisa nezvimwe zvinonyatsisa saka isitoziziva kuti zviri mumba takafukidza dzimba matenga ngatigadzirisanei mudzimba dzedu munoona vanhu kufamba vakasimba vamwe achinyemwerera hazvinoti mudzimba muno zviwa rinopisa mune zvinenge zvakasiyana siyana asi zvinotongerwa mudzimba
vanelson chamisa vachitaura palive talk yestudio 7 vari kubwera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadoma vaimbova mutongi Justice Selo Masole Nare sasachigaro wekomishen yezvekuregererana kana kuti National Peace and Reconciliation Commission. Asi komishen iyi iyo iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu yakakanganiswa nevanofungidzirwa kuti ndevebato remutwakazi kuBulawayo ichinzi haina vanhu vanobva kumateberland vakawanda. Mukuzeya nezve nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga kuti tinzwe maonero avo nezve komishen iyi.
Sangano reNPRC rakakosha pakuti ndiro sangano rinobatsira kuti nyaya dzezvekutyoro kwekodzero muZimbabwe panguva yapfuura dzigadziriswe nenzira yakatsarukana, nekudaro kuti rive nenhengo dzizere dzakakwana sezvinorehwa nemutemo zvinhu zvinokosha zvikuru kwazvo. Ranga ratitora nguva risina utungamiri uhwu, nekudaro izvi zvinokosha zvaitika.
Asi idzo nyaya dzekugadzirisa nekupodza maronda pane zvakaitika kare, vamwe vanoti kunenge kwakutovhura zvakare maronda iwaya, zvinenge zvakakosha sei kuti nyaya idzi dzizeiwe?
Zvakakosha zvikuru, nekuti kana tichitaura nyaya dzezvekutyoro kwekodzero kana kuti maronda anenge anga aripo kunzi nyaya dzipedzwe, zvinogona kuita sekuti zvakapera kune vanenge vasiri munhamo yacho kana kuti mumatambudziko acho. Asi munhu anenge ariye akaponderwa hama yepedyo kana kukanganisirwa iye pachake, zvinokosha kuti kuvharwa kwendima iyoyo kuitwe chete mushure mekunge paonekwa kunzi mitemo yazadziswa here.
Tichitarisawo nyaya dzakaita seguku rahundi, vaMnangagwa vanenge vakambopuwa mukana wekutaura nyaya iyi pavakaenda kuDavos apa, asi havana kuda kutaura nezvayo vachiti vari kugadzirisa nyaya iyi. Mungati pane zviri kuoneka here zvekuti tingati nyaya iyi inogona kugadziriswa yopera?
Zviro kwazvo kuti kana tichitaura chaizvo izvo nyaya yekuti pane utungamiri hweasi huripo, hatigoni kuti titi pane basa raiitwa nemazvo rikatopera kana pasina nyaya yeguku rahundi. Zvinozivikanwa pachena kuti pane yeguku rahundi panotori nevanhu vakatoita ongororo nechekare netsvakurudzo yekuti zvakambofamba sei, kusanganisira inonzi chiamba kwecommission of inquiry. Chinenge chichidiwa iko zvino kuti zvinhu zvichiburitswa pachena kuti zvinofamba sei, nekuti hapana basa ringanzi rapera kana kuti rapfuura kana nyaya yeguku rahundi isina kuzeyewa pachena.
Kune dzimwe nyika here dzakazeyiwa nyaya dzakadai dzikakwanisa kufambira mberi mune zvakanaka dzekuti Zimbabwe inogona kutarisawo kuti avo vakatora gwara iri sei?
Hongu kwazvo nyika yakavakidzana nezimbabwe iko zvino yesouth africa yakaitawo chirongwa chakada kudaro chaiva chiri chekuti pave neNPRC pachisimbiswa kuti pave nenyaya yekutaurwa kwechokwadi kuti vanhu ngavabude pachena pane zvakaitika panguva yehurumende vachena yeudzvanyiriro reapartheid. Kana vachinge vabuda pachena, vachinge vataura pachena, vaizoregererwa, asi zvaiitwa pachena. Chikamu ichocho muZimbabwe hachina kuitwa, asi Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kubva panzira yakashandiswa muSouth Africa. Kunyange zvazvo kuine vamwe vanogunun'una kuti aiwaka vekusouth africa vakagona havo kubudisa zvinhu pachena, vachitaurirana pachena pajekerere. Asi dambudziko nderekuti panga pasina chikamu chekuti pave nemutongo unozovapo, vanhu vaingotaura zvakaitika posha ikachinisika kwavari. Saka ndorimwewo divi rinoita kuti zvionekwe kunzi pane pakasiyiwa here neSouth Africa payakaita mitambo iyi, payakaongorora zvinhu izvi. Imwewo nyika inogona kutoswa neZimbabwe inyika yeIreland. Kwakaitikawo kupesana kwakadaro ukazovawo nechikamu cheNPRC chakazonge chiripo, Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda kune zvakaitika ikoko. Zvakarewo kune zvakaitika kuSri Lanka pakumukirana kwemarudzi pakazoitwa zveinonzi NPRC ikavako, Zimbabwe ingadzidzawo zvakanaka kubva ikoko.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari paRunare muHarare. We'll be right back. Musa, chigaro wesangano African Union, vaMusa Faki Mahamat, vakaudza gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe, vaSibusiso Moyo, kuti vakagadzirira kubatsira Zimbabwe nemari nezvimwe zvikwanisiro zvekuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rino. VaMahamat vakatiwo vakaitawo musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. VaMoyo negurukota rekuchengetedzwa kwemukati menyika vaObert Mpofu vanonzi vakapinda musangano wakaitwa navaMugabe uyu. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nezvemusangano uyu, vaMpofu vati titaure nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, asi hatina kukwanisa kudairwa nhare yedu. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya.
Aiwa, chiripo rechekuti African Union yaida kungonzwisisa kuti chii chakaitika kuti vaMugabe vazobva muutongi vaMnangagwa vachizouya kuzoita mutungamiri. Asi chinhu chikuru chatinofanira kuona nokuaccepta ndechekuti African Union yakatobvuma kuti muZimbabwe mune hurumende inotungamirwa navaMnangagwa ende kuti vaMugabe vakatobva. Lazima chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti nyaya yavaMugabe yakatopera, vaMugabe vakatoinda vakatobva havachadzoki. Nyika yakutoenda mberi ina vaMnangagwa ende vachazokondeswa pamaelection ari kuuya. African Union chainofanira kuona ndechekuti transition yatiri kutarisira iri kuitika muZimbabwe inonge iri a democratic transition, a transition iri premised on the respect for human rights, a transition iri premised on the respect for civil and political liberties.
Saka zvoreva here izvo kuti vaMugabe hakuna zviri pamutemo zvichagona kuitika zvinoita kuti vadzokerepo nai?
Nyaya yavaMugabe is not more of a legal matter. It is more of a political issue. Chero dare riri rikati vaMugabe ngavadzoke kana pasi rese kana EAU kana sajaji kati vaMugabe ngavadzoke, vana veZimbabwe havachadi nezvekuti vaMugabe vadzoke because vaMugabe vakuru avaishandisa mukadzi wavo kutonge nyika nehama dzavo kutonga nyika vachiba vachidhingirira vana veZimbabwe vachienda kunyika dzakasiyana siyana, ekonomi yedu isingafunctioni. So decision yekuti vaMugabe vachadzoka vachanati vadzoki ndezvizvarwa zveZimbabwe, and zvizvarwa zveZimbabwe kubva muna 2000 vachirambidza vatangira mushakabvu awina maelection muna 2008 vachishanda navanhu vavo vemautaro, muna 2002 vachibira maelection, muna 2000 chaiyo vaiponda vanhu. VaMugabe anga asisiri mutungamiri wevana veZimbabwe, anga ari mutungamiri wemautaro akavabvisa.
Ivo veAfrican Union Commission vataurawo vachiti vakafarira kuti shanduko dzakaitika dzakanga dzisina zvowe zvowe.
African Union hapana zvairi kutaura. Zvinhu zvakaitika muZimbabwe hazvizo zvataitarisira. Nyaya iripo ndeyekungoti vaMugabe vanga vavheranipo zvekuti even if a donkey was said to have overthrown Mugabe, donkey raitobvumirwa kutonge nyika. Asi zvakaitwa zviya hazvizi zvinhu zvatinotarisira mupolitics dzedu tichiindira kumberi kuti mauta auye achitaura kuti munhu anofanira kutonga nyika ndiani zvakaita zviyazvi. Like kuti mauto anopindira mupolitics dzepolitical party. Mauto tinoziva kuti ZANU layanga iri part of ZANU munguva yehondo. But kana takutaura nezvematongerwo enyika, kana vachitaita zvematongerwo enyika vanofanira kubva kuANU yavete havo zvepati yavo zvomuZANU. Nokuti zvakaitika zviya muna November zviya, tichinda mberi zvakaitwa nemasoja hazvibvumirwi.
Dr. Petsai Ruhanya, vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zuva ranhasi izuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rairangarirwa zvikuru makore apfuura nevechidiki vemusangano weZANU PF. Asi gore rino ndiro rekutanga kucherechedzwa kubva vaMugabe zvavasiya chigaro muna mbudzi gore rapera vachibviswa nemauto. Vamwe vechidiki veZANU PF vanonzi vari kuenderera mberi nekupemberera zuva iri nenzira dzakasiyana-siyana. Uye zuva iri rakaitwawo zororo nehurumende. Mutore duwe na u Ivan Zininga Ataura navapupurai togarepi mukuru webazi reve chidiki muzanu PF Youth League kutitinzwe maonero avo.
Zvati naro asatari kangama uye vechidiki zvikuru musangano wawe uri kutonga wezanu PF vanorikoshesa zuva iri uye ndo vakapuwa simba rokutungamirira movement iyoyo ino 21st February movement. Asi zuva iri iko zvino rava nemucherechedzo wakatisiya ndiwo mumwe chete ndingati handingati wakasiyana zvakanyanya. Zuva iri takarikumbira kuhurumende kuti risarudzwe kuita zuva rokuzorora kana kuti holiday. Asi tiye zvepakukoshesa mabasa makuru akaitwa novakanga vari mutungamiriri wedu atingati baba Robert Gabriel Mugabe.
Zvamuri kuronga takatarisana nekupemberera kwezuva iri nevechidiki ndezvipi?
Tichange tinaro, tichange tichipemberera nenzira dzakasiyana-siyana mumaprovinsi medu. Tichange tiita zvokubetsera vanotambura, zvokubetsera kuti nharaunda dzedu dzetinenge tichigara dzinge dzakashambidzika. Sevakomana navasikana vachange vachiwanawo pavanoungana vachitaurirana zvinovanetsa nezvimwe zvavanoti mikana yavanowana ende yavangawaniswa vachigara zvepasi navaya vanoronga zvemikana izvozvo vanengati mapolicy makers kuti vagare navo pasi vavo vavaratidze ivo samayuti kwendo guno tinoti ngazvimbobvawo kumayuti ivo vachitaura zvavanoda kuti hurumende yavo ivaitire, vatungamiriri vavo vavaitire, zvavanofunga kuti munharaunda mavo zvavanokwanisa kuwanawo savana vechidoko. Saka izuva ratinenge tichiita mitambo iyoyo yakasiyana-siyana. Asi patinozopedzisira tinoda kugara pasi munzvimbo dzatinetiri tototora keke tocheka tichikudza mutungamiriri wedu uyu kuti nguva yose yaakawana upenyu hwake wakasvira kuti nyika yedu isununguke. Uye zvikuru wanga aine chido chokuona kuti vechidiki vawana mikana yakawanda katasa zvikoro zvavakavaka kubva tichiwana kusununguko. Zvakatekeshera nenyika makliniki mukatarisa kubva 1980 kusvika nhasi ndopasumuka population yedu kukura nekuti vakufa nekutambura kuzhinji kumwe kwakanga kwatsikira. Saka ndinofunga kuti izuva ratofanira kurangarira asi zvikuru tichisimbisa zvinotarisirwa namayuti edu.
Zvino tiri kubvunzawo tichiti muri kuona here vechidiki vachiri vakamira pane zuro pekuti vachamira nezuva iri uye vachibuda neuwandu hwavo sezvavaisiita?
Kuwanda kunogona kusaonekwa navanhu nokuti hatisi kuzoitira gungano iri panzvimbo imwe chete sezvataita makore akare. Tichati pauri ipapo semuyuti wawana here mukana wokuitira chimwe chunhu chakanaka kunyika yako? Wawana here mukana wokugara pasi neshamwari yako kana kuti muri muzvikwata kana kuti muri munharaunda yamuri kuda muwadhi kana mutaundi mamuri magara here pasi mukaita zvinhu kwazvo mukatsananguriana imi samayuti tingaitei kuti tibude?
Avo vanga vari vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano, vanova mukuru wezvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Gitwe University, vanoti hurumende inofanira kuwandudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimisi.
Malicense anoda makambani emuZimbabwe anosvika 7 kuti ubudise product kuti iende kunze kwenyika. KuBotswana unongodiwa 1 document chete, license 1. MuZimbabwe adiwa 7 kuti tiutengesa munhu heranda anoda kukuferesa kuti ndiye here munhu wacho nguva dzanda rudzii zvakudai. Mitemo inofanira kubviswa iyoyo kuti vanhu vakwatiranga business nevari kuita business vaone kurerekerwa nechi business. Matax emuZimbabwe akawanda kusikamboiti. Zimbabwe muAfrica musabhizara ndo number 1 pakuchaja matax yekuti kutasa percentage ema tax ne ufumi wenyika tingati gross domestic product. Zimbabwe inotora marasika 25% tingati 20% ye GDP. Saka vanhu vemuZimbabwe vatekiswa zvakanyanya asi kuMauritius i 15%. Saka mainivhesita mazhinji anoenda kuMauritius. Saka zvimwe zvacho zvinoda kuti da Reserve Bank ne Zimtrade. Zimtrade basa ravo ndereku sapota zvigadzirwa zvinova zvagadzirwa muZimbabwe zvipenze kudzoka. Ende zvavanofanira kunge vachipusha nyaya dzekuti mitema iyoyo yetrade yekuti inoda madokumenti akawanda. Vamwe acho vanotorwa kumazowe rinonzi phytosanitary requirement document rehygiene. Yeti rinokwanisa kuva decentralized rotorwa kuBulawayo ikoko. Saka munhu anodhiraivha kufrom Bulawayo kuenda kumazowe kunotora dokumenti achibhadhira matolgeti, dai mapurisa achi murodhi achibhadhira mapurisa murodhi. Saka zviri kutambudza makambani zvizhinji hazvidi kufambira miting. Zvoda kungogara muofisi kwako kuchinja mitemo yacho iyoyo.
Ko izvi zvingagadziriswa sei?
Makambani anoda capital yekutanga business. Reserve Bank haikwanisi kupa macapital rudiwa. Titaonyadze mari nofora 2 billion industry chete. Saka tofunga kuti ivo ngavaite mapolicy zekuti munhu akawanisa mari yake anokwanisa kuiwana kureserve bank. Tingatitomandira policy yavanoita. Anonge awanisa madividend ake ngaakwanise kuaona. Mwedzi yapera negore rapera zvaimede kuti investor awanisa mari muZimbabwe akwanise kubudisa mari yake kuenda kunze kwenyika. Saka mainivhesita zvavaunze mari paanotadza kuibudisa mari yavo nekuti vanoda kuti vaunze mari vaita profit opuwa dividend yavo. Saka ndiri kuti mabazi iwayo zvavari kuita zvakanaka hazvo asi handifunguri zvingati fita patodini patiri kuda senyika.
Zvii zvimwe zviri kuita kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviti dhurei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembeko yeAfrica?
Zvinozivikanwa kuti mvura iri kudyika muZimbabwe kungava kuBulawayo kungava kuHarare zvinozivikanwa. Inochajiwa $60 pacubic meter kubic charge. KuSouth Africa hapana chinochajiwa, hapana muripo unobhadhara. Zambia hakuna muripo, kuBotswana hakuna muripo, asi Zimbabwe inochaja mazimari iwayo. Magets anozivikanwa kuti ari kudhura zvisingaiti kupfuura muSadak eZimbabwe. Kana tava kugadzira zvigadzirwa tikati nemakambani anogadzira nda magetsi akawanda sereki muZimbabwe unongobhadhara $11.80 11.7 cents asi kuSouth Africa unobhadhara $2.5. Saka hapana kambani inobudiza nemagetsi iwayo. Mabhiri emagetsi ari kuuraya makambani. Maspecial economic zones akatarwa Bulawayo ikanzi ndiyo imwe nzvimbo inoenda special economic zone. Saka yatiisvika mitemo yacho pasi kuti makambani amuBulawayo achabhadhari tax kwemakore anosvika 5 kana 10. Mainivhestors anouya muBulawayo anokwanisa kunge achitora mari yavo out.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano, vanhu vamukuru wezvedzidzo paZimbabwe Ezekiel Gitwe University vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mubato reMDCT moita kunetsana kunotyisa pakati pavaNelson Chamisa, Mozvare Tokozani Kupe uye vaElias Mudzuri nekuti ndiani achatora chigaro chakasiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakaradzikwa kubhuyera nezuro. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kuvandudza mitemo yayo kuti ikwanise kukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchave nezororo rakanaka uye muchikwanisawo kuti muzenge muinesu na7 PM. Anoti muve nezuva rakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.